Chikwata chenyika yeZimbabwe chomutambo wecricket amachevrons icho changa chikwikwidzana nechikwata cheWest Indies mumitambo miviri inozikamwa nokunzi matest series chakakundikana pamutambo wavo wechipiri zvinoreva kuti West Indies ndiyo yakunda pamitambo yakatanga vhiki rapera kunandare yeQueen's Sports Stadium muBurawayo. Zimbabwe iyo yakapedza iri mangange mumutambo wavo wekutanga yakakundikana mukunyanya vatambi vayo vanonzi mabatsmen ivo vakatadza kumwisa zvibodzwa zvaizoinzana kana kukunda zveve kuWest Indies. Mutoro wakazoremesesa zvikuru kuchikwata cheZimbabwe pakatanga kurwara mutambi wenyika ane mbiri Gary Balance iye akatanga kutemwa nemusoro akazotadza kutamba. Balance aimbotambira nyika yeEngland akasarudza kumirira nyika yake yechizvarwa. Anga atamba zvinomwisa mvura pamutambo wekutanga wakaita mangange akakunda vatambi vamwe vose venyika nezvibodzwa zvake zvakasvika zana nemakumi matatu nezvina.
Mungati imi Zimbabwe cricket iri kuita zvakakwana here mukutsvagawo vamwe vatambi vanobva kune dzimwe nharaunda kuti vapinde muchikwata ichi chekiriketi?
Kunyange hazvo sangano reZimbabwe cricket rinowandiro rinotungamira mutambo munyika richiedza matano ekuti vatambi vabve kumatunhu akasiyana enyika. Kune vamwe vanoti matano esangano anotoda simba rakawedzerwa nokuti kune vatambi vakawanda kune dzimwe nzvimbo vasiri kuwana mukana wokutambira nyika nenyaya yekusimbisa mutambo zvikuru mudunhu reHarare chete. Kune vashamiswa nekushayika kwevatambi vanobva kudunhu reBurawayo iro raimbova nembiri yekubura vatambi vane mukurumbira sana hip striker Chris Mpofu, John Nyumbu naHenry Olonga. Chikwata changopedza kutamba neWest Indies vatambi vacho vakawanda vanobva muHarare asi pane vamwewo vakaita saBrandon Mavuta anobva kuKwekwe, Doni Tripano wekwaMutare naRichard Ngarava wekuBhindura. Zvingava chiratidzo chekuti pane chido chekusarudza vatambi vachibva kumatunhu ese.
Chikwata cheZimbabwe chichange chiri kutamba mitambo ipi munguva inotevera?
Zimbabwe yave kugadzirira mitambo yavo inotevera paichasangana nechikwata cheNetherlands katatu mwedzi unouya pamitambo yanga yakatarisirwa kuti ichatambirwa kunhandare yeQueen's Sports Club zvekare. Nhandare yeQueen's inofarirwa nevakawanda vanotevedza mutambo wecricket uye ndiko kwakatambirwa mitambo yakawanda yakafadza inosanganisira maChevrons achitamba nePakistan muna 2018 kukazotevera gore rapera pavaitamba neNamibia mumwedzi waJuly. Mutambo wekutanga wanga watanga musi wa4 kunopera musi wa8 February kuzoti wechipiri unova ndiwo wanga wakakosha kusarudza vanokunda wakazopera nezuro nokukundikana kwanga kwaita nyika yeZimbabwe.